Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavo navamunangagwa, vaHungbo vati nyaya huru yavataura navamunangagwa ndeyekuti kunyange hazvo mari yemuno yeZimbabwe Gold yakatsigirwa negoridhe, inofanira kutsikamiswa kuti isimbe kuitira kuti vashandi vakwanise kuishandisa ichitambirwawo nyore.
We need to continue making progress in stabilizing.
Chaura nyaya yekuti ZIG inofanira kusimbaratswa kuti isarambe ichiomesera vashandi, uye kuti ikwanise kutenga pamwe nekuti vemabhizimusi vanofanira kupiwa mukana wekuwana mari yekunze kuti vakwanise kuita mabasa avo.
Vati vafara kuti vamunangagwa vatambira izvi, vakati ndosaka nhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi dziri kuitwa pasi petripartite negotiating forum. VaHungbo vativo vamunangagwa vavaudza kuti masangano akaita seILO asapindira munyaya dzekuhlidzana nedzimwe nyika dzakaita sezvirango zvavati ivo vamunangagwa zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika, vachiti nyika iri kugadzirisa nyaya iyi.
Head of state insisted on lot about the fact that
masangano anomirira nyika dzakawanda pasi rese akaita seILO ngarege kupindira munyaya dzezvirango, asiye nyika ichigadzirisa nyaya iyi yega.
Vati vavimbisa vamunangagwa kuti vachaita basa ravo sezvakatarwa mubumbiro reILO, uye vanoda kuramba vaine hukama neZimbabwe. VaHungbo vati vaziyawo nyaya yekuti vashandi vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaka mabasa kunze, vachiti hapana chakashata kuita izvi asi panoda kuti zviitwe zvakarongeka kuitira kuti nyika ibatsirike. Vati Zimbabwe iri kuwana mari yakawanda kubva kuzvizvarwa zvayo zviri kushanda kunze kwenyika. VaHungbo avo vakasvika munyika nemusi wesvondo vakasangana negurukota revashandi, masangano anomirira vashandi nevashandirwi, vachinzwa zvichemo zvavo izvo vatura kumutungamiri wenyika nhasi. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa avo vange vari muchikwata chavaHungbo chanoona vamunangagwa kuState House, vaudza Studio 7 kuti vafara kuti vaHungbo vasvitsa zvichemo zvavo zvese kuna vamunangagwa.
Vane simba rekugadzira maproblem edu ndivo vanotonga nyika inoiyi. There is a general rule, what you can only do is to agitate on my issues that we raise, current instability nekusakwana kwemihoro yevashandi, victimization of trade union leadership, implementation ILO Commission of Inquiry report.
Asi vamunangagwa havana kutaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita nemukuru weILO. Asi mutungamiri wesangano runomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasina kupiwa mukana wekusangana navaHungbo vange vakasvitsa zvichemo zvavo kuILO.
Tinofara seatuzi kuti taka tagara takaendesa nhona dzedu kuILO tichinyanyochema nenyaya yekushungurudzwa kwatinoitwa nehurumende yeZimbabwe kuendeswa kumatare tisina mhosva dzatapara, kudzipa mabasa nezvimwe zvakadaro. Nyaya idzi dzichiri kuramba dzichizeyewa ende tiri kumirira mukana wekuti tinge tichigara pamwe pasi nehurumende sezvo iriyo yakazokumbira kuti nyaya idzi tidzigadzirise nenhaurirano.
Vemabhizimisi munyika havasi kufarawo nenyaya yekuti vari kushaya mari yekunze kwenyika yekushandisa mubasa ravo, uyewo magetsi ari kuenda kwenguva refu, izvo zvave kukanganisa basa ravo. NeZuro gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo vakati hurumende yakakoka vaHungbo kuti vazoona mashandiro anoita hurumende vashandi nevemabhizimisi, vachiti pane dzimwe nyaya dzinomangarwa kuILO dzisiri dzechokwadi. ILO iri kukurudzira hurumende, vashandi nevemabhizimisi kuti vataurirane nekushanda pamwe chete, sezvo ichiti kupokana kwavo kunogona kukonzera kusagadzikana munyika pamwe nekuwedzera musiyano pakati pevapfumi nevarombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.